Vapo Chinjasu vanoti hurumende iri mugwara rekuvandudza zvinhu kuti dambudziko remagetsi rigadziriswe.
Sekuziva kwamuri kuita mvura yekukariba iri kunze iri kudzikira, nyaya yatiri kuongorora. Takuda kuti tishande zvakasimbarara kuti tigadzire mamwe magetsi asingade mvura akaita sesola. Zvakare kunana Osborne tutaudza kuti basa raida kuitwa ipapo kuti pange pachiiswa zvimwe zvinoitira kuti tigadzire magetsi akati takutarisa izvozvo futi kuti tiite kuti zviitwe nekukurumidza.
Asi izvi hazvisi nyore nekuti muZimbabwe magara mune dambudziko rekuti vanhu vanodarika zvikamu 60 nemumwe kubva muzana vanoshandisa huni. Kwemakore 20 apfuura Zimbabwe yakanga ichikundikana kuwana magetsi anoikwanira zvichikonzerwa nekusagadzirwa magwenya matsva kana kutengerwa zvinhu zvitsva pane aripo. Izvi zviri kuita kuti Zimbabwe itenge magetsi akawanda kubva kusouth africa, Mozambique, Democratic Republic of Congo, Namibia neZambia. Magetsi aya anobatsira kuwedzera pane anogaiwa munyika kunzvimbo dzakaita seKariba inoshandisa mvura, Hwange, Munyati, Harare neBulawayo Thermal Power Station anoshandisa marasha, uye Dema inoshandisa mafuta edhiziri. Nyika dzaimbotengesera Zimbabwe magetsi dzave kuramba kuita izvi nenyaya yezvikwereti, uye dzave kuti dzinoda kutanga dzabhadharwa. Mutauriri wezesa vafulad gwasira vanoti kunyange hazvo nyika ine chikwereti ichi handicho chikonzero chiri kuita kuti magetsi anetse munyika.
Saizvozvo kambani yezesa ine chikwereti chainacho chinosvika iye kwa 80 million. Saka chikwereti chekuti chiri under control, chikwereti chiri kubhadharwa. Kumira kwatinoita ndekukomataura kwekuti zesa yakambomira kuimpota magetsi. Izvi zvakakonzera nekuti ndofunga vanoverenga mapepanhau vanoziva kuti kusouth africa for instance vane dambudziko remagetsi rakafanana neratinaro.
Vanotungamirira mabasa ehurumende mudare reparamende vaZiambi Ziambi vakaudza dare iri kuti Zimbabwe inoda kuvaka rimwe gwenya pedyo nedhamu rekabhora bhasa kuMozambiki. Mamwe matunhu akaita seMasvingo ayo ane madhamu makuru anotiwo anokwanisa kubatsira mukuwedzera magetsi munyika. Mudziti mukuru muMasvingo vafungai mbetsa vanoti hurumende ine huronga kugadzira magwenya nya emagetsi.
Pakaiswa mafau nemagetsi ekuti mvura iri kubva mutuku mukosi ikwanise kuti iite magetsi achange achipfuura 14 megawatt. Tiriki inewo possibility yekuti iite magetsi anogona kutibatsira isusu muno muMasvingo. Manyuchi ine zvakare potential yekuita patori nemainvestors akambouya achitarisa ari kubva kusouth africa.
Vahambetsi vakaenderera mberi vachiti hurumende yakawana kambani yekugermany inonzi drog energy inoda kugadzira rimwe gwenya remagetsi. Nyanzvi mumhando dzezvemoto dzinotiwo Zimbabwe inokwanisa kushandisa sewage kugadzira magetsi anozivikanwa nekuti biogas. Kanzuro yeHarare ine hurongwa hwebiomethane. Meya weHarare vaEbert Gomba vanotsanangura nezvehurongwa uhu.
Takaisa nyaya yacho procurement unit yesito Harare kuti ite matenda. Hurongwa hati kusindidzira kuti unogona kutipa mwe mukana wekutsvaga mari kusito Harare. Tiri kuongorora nyaya yekugadzira magetsi, but tiri kuongorora zvenyaya yekugadzira yekuexpanda infrastructure. Tobatanidza magetsi neorganic satellite. Infrastructure yedu iripo yefeo yacho necobra nemasuwa ponzi ari kunana mabrain. Saka izvozvo ndo zviripo. Saka chinenge chakudiwa munhu ane mari yekuset up equipment netechnology inodika kugadzirisa zvinhu zvamamusireo.
Vamwe vanoti hurumende inofanira kugadzirisa magwanya emarasha kuHwange, asi bhodhi reHwange rinoti mugodhi weJK Elpit wave nemarasa mashoma zvekuti vave kuda kupiwa dzimwe nzvimbo dzekuchera. Hwange yagarawo yave kutatarika kugadzira magetsi akawanda nezvikonzero zvakawanda zvairi kupa. Zimbabwe inogaya magetsi anosvika 560 megawatts pazuva, asi ichida anosvika zviuru 201 kana kuti 2100 megawatts. Asi huwandi uhwu hwadzikira zvakanyanya nemamiriro ekunze nekutadza kufambiswa kwemabasa zvakanaka. Zimbabwe sedzimwe nyika dzemuAfrica inokwanisa kushandisa simba rezuva uye mhepo kana kuti wind energy mukugaya magetsi. Mukuru mukambani yezonfu energy inogadzira magetsi ezuva vawilliam Ponela vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe isimbaradze kushandiswa kwezuva.
Hazvidambudziko guru redu nderekuti takanyanya kusimbirira kuti tinge tichiwana magetsi edu kugwenya rekukariba nerekuhange asi pane zvimwe mhando dzemagetsi dzakafanana nesora anova ndiwo ava achipa iko zvino hatisina kunge tanyasa kupa chikamu chakakura kuti tinge tichitora magetsi kubva kune izvozvo
zviri pachena kuti Zimbabwe ikasagadzirisa urongwa hwekugadzira magwenya matsva emagetsi anoshandisa zuva kana mvura nesuweji nyika inoguma yave gwenga vanhu vachitema miti nakamirira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.